Mangwana is very vegetarian yet not my red Friday protest. Apo Tilukunge to Shikur Drava, but each of that one of our pages to school, Chichitiri, Russia in a petition, Yoyaka capture my ideas of Akambonora, Pavakatanga, Patakatanga with a red fireside protest in 18 May. Chichitatu, one was in a basar of one in your cheetah, Kubatravana, and I would be the thing that I had not to sit in Pachirungu. He is very active with the Pusha employer with the quality of address and my conditions of service. Ramba 17.5% ya wari kutipa se increment ya tiri kuti ishomasa haisikuenderana nemararamiro atiri.
Saka vadzidzisi vesangano renyu havasi kuita basa mangwana.
Havasi kuita basa mangwana, vanenge vakapfeka zvitsvuku, vanenge vachisaina petition yatatenderedza munyika yose iri kukepisha zvinyuto zvedu sevadzidzisi, inove petition yatichazoenda kunopa kuna employer wedu muzuva ratichazonge tichizoanaunza nekufamba kwenguva.
Vacharega basa kwemazuva mangani?
Musi wechishanu chete, Red Friday protest yemangwana chishanu ndozuva ravakatsutsumwara vari kuratidza kutsamwa kwavo. Sezvatakambotaura kuti tichange tichiita ma Red Friday protest week in week out, asi achinge achiuya akasiyana siyana form and character. Yewiki rino ndoyatiri kuti isit in, tichitora mukana wesit in ino iwoyo kusainisa petition yatichazenge tichiendesa kuna employer.
Mamwe masangano avadzidzisi ari kukutsigira here muchinano chamatora ichi?
Sezvatakataura pataita yemusi 18 May kuti vazhinji vapo, zvatingati nechirungu indifferent, vamwe varatidza kuti vakutori side kwaemployer, vakutopikisana nematicha. Saka tiri kuti maticha ese ari kutitsigira, nekuti izvi takazotora danho retaita survey yedu yakakwana. Asi zvemaunions anove mazhinji acho anove mabriefcase nemamwe akagadzirwa nehurumende arenge asingawirirani nazvo, sezvo basa ravo riri rekutotsigira zviri kudiwa naemployer chero nguva yaanenge achibvanyirira vanhu.
Ndinoona kuti mugwaro menyu makumbira kuti vanhu vakubatsirei, vakutsigirei. Munoda batsiro yakadini kubva kuvanhu vemuZimbabwe?
Batsiro yatinoda vanokwanisawo vanongopfekawo zvitsvuku in solidarity nematicha, vachiti nitikuitopfeka zvitsvuku tichiita solidarity nematicha. Chechipiri, tibatsiro hombe yatinoda ndeyekuti vabereki vevana vatinodzidzisa vanzwisise kuti zvatiri kuita hakusi kusada kuti vana vava vadzidze, asi danho ratiri kutotora kuti kana maconditions of service aimprova, maticha anozodzidzisa aine kufara kwakanyanya. Saka kuvabereki tinonyotarisira kunzwisisa kuti nguva yatiri kuita maprotest aya ndosaka tangangoti chishanu chega chega tisingadistable mamazuva aya, asi tichiratidza kuti ingori nyaya nguva diki diki yatikungoisawo pressure kuti zvinhu zvedu zviadreseiwe. Ndozvinhu tirizoga zvatinogadi.
Ndaona zvemugwaro renyu kuti muri kushora mamwe masangano evadzidzisi. Ndeapi masangano aya uye vaita sei kwamuri?
Hatingadi kudura ose nemazita ni asi tingangopa muexample mienzaniso yevamwe vanenge vachizita ana Teacher Union of Zimbabwe, vanenge vachitoratidza kufarira zvakanyanya kutukwa kwaitwa nematicha, vachipiwa 17.5% panguva yataitarisira kuti tichawana increment ine udzamu. Vanhu vakaita semaunion ivavo nevamwe vakaita bhiza imwe chete seyakaitwa netools, yatoti tools iyo yakagadzirwa navachinotimba, vanenge vari vanhu vari kupikisana nezvido zvematicha. Saka tinenge tichishoropodza unhu hwakadaro zvakanyanyisira zvine udzamu. Tinotaridza muma marinions akatogadzirwa neruoko rwestate. Hatisingadi kudoma nemazita pari zvino, asi vatichazodoba kuperuku kana vachinge vaenderera neunhu hwavo hwakadaro. Chedzichiti vari kutopikisana nenzira dziri kudiwa nevashandi, zvinove zviri kudistabilisa the worker movement. Ndosaka tine kushoropodza zvikuru maitiro avo, tichishora matanho avo ekuti vanotsigirana naemployer, vasingadi kusapotana nematicha. Havanotorera macontributions mwedzi nemwedzi, vachizongovapa madhayari nematicha, vovanyima representation.